zvichoda edu chikukwidza ngo chimwe ndo chiri chimwe chakwira acho mazuva tiratarisa anaya. Zvinova izvo zvinova zvakodzerwa chikuru chekuti pane support yavaitarisira kuwana nemari yakachipa pane zvimwe zvavanoimpota zvoenda muchigwa, nokuti muchigwa hamungoenda sete kunoenda zvimwe zvavanoimpota zvavanoti mafensi nezvakadaro zvinoita izvo maybe even about 40% of the cost of the bread zvinove zvinoitwa imomo. Izvozvo ndo zvavari vanogadza chigwa vari kuti tikasawana mari yakachipa yemaallocations iya vanenge vaakuzoenda unongotsvagawo kune anenge azviunza zvinova izvo zvinenge zvaakudhura.
Saka zvamunganongedzere kuti ndizvo zviri kunyanyokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pavakagara pasi mazuva mashoma akapfuura vaitarisira kuti pane mari yavachapamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike ndo chinenge chaakutongoti zvi vaakutongotenga iyo zvimwe zvachona zvavanoti mafetsi nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also vari kuti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete, chinoshandisa vanotobhlenda newiti yekunze kuti zvibude chakanaka. Vanongoedza chishoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here. Munopaonawo sei?
Iyo witiwo yatikaita muno mudoko yainzirikukwana mebhimbezi mitatu zvakadaro, saka ida kunyanyowana.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko aya agadziriswe ndezvipi?
Chikuru ndechekuti tinoda kuti tistandardize economy, ndechekuti tikwanise tiproduce zvinhu zvedu tiri muno, tirongane pachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu. Mafetsi waya avanoimpota aitombogadzirwa munoo, saka tikaimpota zvakawanda zvinopinda muchingwa. Nyika inozvoona iyo ichiita ichirasikirwa ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhu izvo zviwanike.